pane mukomana aaidwa naye wechirudziswa paafrica anga achimisana naye saka akatanga kupisa imba akaita ngapisa imba yake asi ndobvarabatira neimba kwanga kune vana saka mukubatira kwakaita pari zvinezvo zvachiri kutsvaga mukomana wekuti ari kupi asi pari kubudawo nyaya dzakatishonesa nekuti pane ari kuti akaonawo achipisa manga makarara vana saka maitiro achikaita baba naamai nevana vaviri wani anonzi Miriam ane 17 years neanonzi Tadiwa ane 7 years vakabva vachura imomo but masurvivors asara izvizvi vatatu pana Vanessa ane 17 years ari kupa hospital but akashaya 65 degrees and face yake is beyond recognition ari muintensive care unit then poti tatenda mutwin watadiwa ane 7 years kutoka kwake iri 40 degrees then Michaela 9 months kutoka kuri 46 degrees vese vava vatima bench unit
saka vakashaya ava vati varadzikwa here zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita
vakashaya vasati varadzikwa sofa pandakataonavo pari kudiwa budget ye45,000 rand asi mari yatinayo izvezvi i13,000 rand vatotsvaga rimwe rubatso rwe52,000 rand kuti vatorwe chingiyayo i4 vaendeswe kuzimbabwe inoradzikwa kufanati
saka vanenge vachida kubatsira vanoita sei
vanoda kubatsira vanobatsira pane vanonzi Rotani takara naro ndiye anova mukoma izvezvi mushakapa anobatika panhamba dzinoita 0027 73 047 8196 0027 73 047 8196 kana kuti dzimwe nhamba dzavo zvakare 0027 84 25 28 000 0027 84 25 28 000 kune vanoda kukwanisa kana kuisa maakaunti mavo vanoshandisa yatinoti kuno kusouth africa netbank bank ine branch code inoti 10 33 10 branch code 10 33 10 akaunti number yavo 10 31 99 59 78